nandagarara arawanta siya maksin nata umerera nagwanda kukirirwa kana mata asusia basa pagaripo nga kumza mpande pande anagafura uindo natipuka niko wanakusina makwari pande
Magitare takamatanga mugorera 2015
ama shamwari vabereki vaitwa kudii pamakazvitanga
pandakatanga zvemagitare ndaizama nepandinogona napo kuvanzira vari kumba vakaziva kuti zviri kuitika nyange madzikoma angu nekuti ndaiziva kuti vaizoti chimboita zvechikoro ndinoangarira rimwe remazuva mama washenditi haungamhanyisi mbiri chimboita zvemagitare
mumhanzu wenyu uri kutambirwa sei muvanhu
maonero andinozviita music iyi iri kutambirwa zvakanaka chose ndinoona patinofamba vanhu vanoratidza kuifarira music iyi vachitipawo yavanotiyo pachirungu positive criticism vachiti shamwari ramba zvinda mberi
zvamungati ndo zvinokutambudzai mugemu renyu remimhanzi iri ndezvipi
machallenges atinosangana nawo tine machallenges yekushaya mari yekurekodha music nemari yekushuta mavhidhios ane quality nezvakare tinoshaya exposure kune market iri kunze zvichireva izvokuti vanhu vasiri munharaunda yandinogara havakwanisi kunzwa music yangu because handina mari yekuti ndiinde pamaplatforms mahombe anozivikanwa nevanhu pakazara vanhu asi tinopa kutenda imwe studio 7 matipa uno mukana kuti tinzwike nyika
yezimbabwe
vanoda kukubatai vanokuwana ikupi
kune vese vanoda kutibata pafoni kana pawhatsapp tinowanika namba ndodzinoti 0775523446 uyezve pafacebook tiripo peje redu rinonzi titans crit painstagram patwitter titans crit payoutube titans crit music
mune zvamungadiwo kusiyira vanokuteererai here nekamwewo kambo kamungade kubuda nako mudariro sechishanu kudai woza friday tumbokati chwaa
izvezvi ndine damba refu randinaro rinonzi hope kana kuti hope album rine masongs anokwana kusvika iwotcof rakabuda riripo payoutube chikonzero takariti hope album ndechekuti tiri kupa tariro kune munhu wese ane zvese zvaari kuita kuti asaneta simba mukaka rinodzinira vanhu ngavaramba vane tariro kuti rimwe zuva zvichaita nani ngavasakivha up ngavaramba vachishanda kusvika zvavo zvaita paalbum iyi takashanda nalegion takaita kolabo nalegion nalifire naselid nahaina producer wealbum iyi anonzi madiaflex
motiwanisa unororo matinozambira minamato motipawo minduro ndakakurira mujangwa musina kana chiedza ndiyamurei wozvorwadza inkwaiwo minamato hondo yangu ingoyerukare zvimwe hako zvimwe zvingazouya hondo yangu ingoyerukare zvimwe hako zvimwe zvingazouya ndakakurira munamo ishe wangu hama dzese dzakaenda ndipei mhepo ishe wangu itariro nekutenda kwandinopa angori matongo kwandinopa angori masango baba zvinamato taira zvinamato kuhope ingawani ndinorota baba zvinamato taira zvinamato kuhope ingawani ndinorota baba hondo yangu ingoyerukare zvimwe hako zvimwe zvingazouya hondo yangu ingoyerukare zvimwe hako zvimwe zvingazouya kuchema koita kunge mutemo kusuwa ngakubude muhana yangu misodzi yangu ngaibudire pundudzo misodzi yangu ngaidiridzire rugare iyo nhamo yakandionesa chitsvuku hautano hauna kumira mushi pachino sama 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 ase shinuramba pachino pacha 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 mumeshande zikupamba wondo yangu ingo yerukare zime hako zime zinga kuya wondo yangu ingo yerukare zime hako zime zinga kuya ndaka kurira munamo ishe wangu ama jesu zakaenda nipe imeko ishe wangu echari rode kutenda wandino pa angori matongo wandino pa angori masango baba inamatu daira inamatu uhope inga wani ndinorota baba inamatu daira inamatu uhope inga wani ndinorota baba wondo yangu ingori erukare zime hako zime zinga kuya wondo yangu ingori erukare zime hako zime zinga kuya wondo yangu ingori erukare zime hako zime zinga kuya wondo yangu ingori erukare zime hako zime zinga kuya
Majestic music.